Vachizivisa vatori venhau zvakabuda mumusangano wedare makurukota wakaitwa nezuro, vakafanwa bata chinzvimbo chekurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Stembiso Nyoni, vati hurumende yakaita chisungo chekuti murwere wese anenge aenda kuchipatara atambirwe zvisinei kuti akavhenekwa COVID-19 here kana kuti kwete. Amai Nyoni vatiwo zvipatara zvose zviri munyika zvinofanira kuvheneka varwere vese uye kuona kuti hapana murwere anodzoserwa kumba asina kubatsirwa nezvipatara.
Cabinet has directed that all hospitals should admit patients without pre-requirement for prior COVID-19 test results and proceed to do PCR tests on admission. To that end, the Minister of Health and Child Care has already directed all public and private health institutions to establish patient under investigation PUI zones to ensure that no patients are turned away.
Danho ratorwa nehurumende rinotevera kuchema-chema kwevanhu vakawanda vanga vachitadza kurapwa kana vasina kuburitsa magwaro ekuti vakavhenekwa COVID-19 uye kufira mudzimba kwevanhu vakawanda vachitadza kurapwa nepamusana pekuti vanenge vasina magwaro anoratidza kuti vakavhenekwa COVID-19. Vatiwo hurumende iri kupinza mabasa vamwe vakoti nekugadzirisa zvichemo zvevakoti, vana chiremba nevamwe vashandi vezveutano apo iri kusimbaradza basa rekurwisana neCOVID-19. Gurukota rezvemari vamutuli Ncube vatiwo kudomwa kwemumwe wevatevedzeri vemutungamiri wenyika vaConstantine Chiwenga segurukota rezveutano kuchasimbaradza bazi rezveutano. Asi vaimbo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati hazvidi chisungo chedare remakurukota kuudza vana chiremba kuti voshanda sei, sezvo dziri nyanzvi dzinoziva kuita basa, dzinoziva kuti basa rinoitwa sei panguva yematenda akaita seCOVID-19.
Kurapa kuvarwere hakuitwe resolution mukabinet. Vasevenzi vedu madokta nemanesi vanoziva kubata varwere kuti vanoitwa sei. Dambudziko riripo nderekuti number 1, vasevenzi ava havana zvikwanisiro zvokuti vatambire mapatients ese, nyango mpindu upi zvake, nokuti mupatient kana achiuya haugona kuziva kuti uyu ndiani utachiwana wecovid, uyu haana. Saka hapana atinoti mauniversal precautions anofanira kutorwa kana tiri muepidemic yakaita saiyoyi. Munhu wese anouya vakoti nanadhokota vanomugamuchira vanofanira kunge vakapfeka personal protective equipment yakakwana yekuti nyangwe ane COVID hazvina basa.
Mubati wehomwe musangano remachiremba emuzvipatara zvehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Tapiwa Mungofa vanobvumirana naDr. Matsorera vachiti chikuru chinodiwa kuti vana chiremba vave nezvikwanisiro zvinoita kuti vakwanise kurapa varwere vese zvisinei kuti vane COVID-19 here kana kuti chirwere chipi zvacho.
Vanofanira kutanga vamika shuwa kuti zvekudzivirira zviripo zvakakwana. Inonzi personal protective equipment. Kuitira kuti munhu wese anopinda muchipatara ange achirapwa semunhu atori necovid. Then panozoya result ndopatinozoziva kuti uyu handi murwere wecovid kana kuti haana. But at the same time, chimwe chazvinonetsera ndechekuti mukarapa munhu wese muchifungidzira kuti ane COVID, imi makapfeka personal protective equipment. Munhu iyeye panozoya result yake kutaura kuti haana COVID, most of the times anenge atova necovid nokuti anenge azadzwa nepamwe wana auya anayo muchipatara macho.
Zvichitevera kuderedzwa kwenguva yekuchengeta zvitunha kusouth Africa nekuda kwecovid-19, amai Nyoni vati hurumende yakaita chisungo chekuti muzinda weZimbabwe kusouth Africa utambire magwaro kubva kumasabhuku pamwe nemadzishe pakuunza mitumbi yevanhu vanofira kusouth Africa. Asi vamadzorera vati zvinenge zviri nani munguva ino yechirwere che COVID-19 kuti vanenge vafira kuSouth Africa vavigwe ikoko uye kuti kana vakauya kuno vatorwe sokuti vanenge vafane COVID-19.
Munhu wese ngaangotritwa semunhu afane COVID. Pane maprotocols ava vanotevedzera. Bhegi raanoisiwa rakaita sei harivhurwi. Hamuzodani sabhuku kuti uyamite board viewing muone kuti ndiye here nezvimwe zvakadero zvese izvozvo, makutoparadzira chii chirwere. Isu muZimbabwe tine rake rekuti takamboita cholera epidemic yai. Tunatsa kuziva kubatwa kwemabodies evanhu vafa nezvirwere zvinotapukirana saizvozvo. Ngatingoita zvataita pakorera izvozviya. vanhu vachivigwa chop chop, vanhu vachivigwa nemaprotocols edu aripo. Vazhinji ngavangovigwa kusouth africa ivoko.
Mainyoni vayambirawo vanonyora manyepo pamusoro pechirwere checovid-19 pamadandemutande kuti vasiyane nazvo, vachiti vanoramba vachiita izvi vacharangwa pasi pemutemo wokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Mainyoni vazivisawo kuti dare remakurukota rakaita chisungo chekudzika mutemo wekuranga vese vanonyomba kana kutaura zvakashata pamusoro penyika yavo. Vatiwo mitemo iripo ichasimbaradzwa kuti vese vanotaura zvakaipa pamusoro penyika yavo pamadandemutande, mumapepanhau, dzinepfenyuro kana pamisangano varangwe. Asi gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaJeremiah Bhamu vaudza Studio 7 kuti kana hurumende ikaenderera mberi nekudzika mutemo inovhara miromo yevanhu kuti vasaburitse pfungwa dzavo, kunenge kwave kumbunyikidza vana veZimbabwe.
Hurumende ikaenderera mberi neurongwa hwakadaro, inenge ichingoburitsa pachena kuti haina chido chekuti vana veZimbabwe vave nekodzero dzakazara. Iri kuburitsa pachena kuti chinangwa chayo sehurumende ndechekungombunyikidza kodzero dzevanhu. Kana paine chakanganisika pakutaurwa, mitemo iripo yagara inotoshanda kare ende iri kushanda zvakanaka. Yakatonyanyisa kubata kwainoita mitemo.
Vakawanda vasiri kufara nehurumende vari kushandisa nzira dzakasiyana siyana kusanganisira madandemutande nedzimwe nzira kutaura zvichemo zvavo, izvo zvisiri kufadza hurumende. Mainyoni vati vasingafare vanofanira kutaura nehurumende, kwete kuinyomba kana kutaura zvakaipa pamusoro payo, izvo vati zvinokanganisa chimiro chenyika. Ndakamira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangudla.